kukosha kwazvo nekuti nyaya dzeclimate change dzinenge dziri kuwedzera kwemakore atati titarise kumashure aya. Takaona muna 2004 kwanga kune hurricane yekuLouisiana yakazoparadza property nedzimba nevanhu vakati wandei vakashaika Katrina. Saka izvinezvi taona moto kuna na California, kuna na Colorado neko kuna na Idaho kuti zvirongoramba zvichingochinja zvichienda kuita west rather than kuti zviite better. Saka urongwa hwaanawo hunenge huchabatsira mangwana edu tese, whether uri Republican kana Democrat.
Asi munoona here huchitsigirwa nevatungamiri vematunhu aya? Tichiona kuti mamwe matunhu iwayo ane vatungamiri vebato rinopikisa reRepublican.
Ndiri kuona kuti kuenda kwaita president ikoko varoda kutoratidza vanhu vedunhu iroro kuti zviri important vafonere marepresentative avo, especially masenators, nekuti tinoziva kuti house yakatopasa bill racho reinfrastructure bill. Saka kuti richapasa zvikuona kuti kunenge kuneka kudhonzerana, but hopefully at the end of the day vanhu vachashandisa pfungwa chaidzo kuti zvinhu hazvisi zvekuti unosapota bato ripi, asi kuti weather yachinja and kwamira kuti isusu sevanhu tichinje maitiro.
Takaonawo vatsigiri vevai vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiratidzira pakasvika vaBiden kuBoise kudunhu reIdaho. Zvinosiya papi zvavari kufambira nekurudziro yavo yekuti vanhu vatambire kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze?
Inini ndinoziva senyika yeAmerica ino kuratidzira iriyo nzira yeruzhinji kuti ruratidze kuti harina kufara nezvakaitika. Saka tinoona kuti maRepublican kana achiratidzira kusafara kwavakaita nekuhwina kwakaita vaBiden, hazvinyanyochinja hazvo zvakanyanya. Asi kuekspresa kwevanhuwo kuti no, havana kufara nezvakaitika. Saka kana takuenda kutaura nenyaya dzeclimate changes, tinenge tichiona kuti vanhu ivavo kuratidzira kwavanenge vachiita navo vanenge vachieducatewa kuti mutungamiri wenyika haana kuira nezvematongerwo enyika, asi kuda kubatsira ruzhinji rwese kuti mangwana redu netavo rive rakanaka.